manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 24, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere vachiri vana.
Misangano isu tinoona uwandu uyu husingati kuti zvachose. Tiri kuona sekunge nhamba iyi tiri dikisa. So takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvavo zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vari kutesta pazuva rimwe chete.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisati ragutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzwa zvikuru nemabhiri emvura. Mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda mu 1200. Izvi zvinobva zvati shungu zvandishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi.
Vagari vekumasvingo vochema-chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuro yavo, vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika huchiri hwakamira pamakumi maviri nesere. Vana vakafa uye vaviri vakapona kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinogadziridza mashoko akambenga aburiswa nebazi rezveutano nezuro avaiti uwandu hwakanga hwakwira kuenda pavanhu makumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu kuBulawayo aine utachiwana hunokonzera covid-19. Asi nhasi bazi iri razoburitsa mamwe mashoko anoti uwandu uhwu huchiri pavanhu makumi maviri nevasere sezvo munhu akawanikwa aine utachiwana nechitatu uyu akambenge amboongororwa nechakare. Bazi rezveutano iri rinoti nemusi wechitatu pakaitwa ongororo yepiri pavanhu zana nemumwe muBulawayo vakambenge vamboongororwa, izvo zvakaita kuti mumwe chete wavo abatwe zvakare aine utachiwana hwecoronavirus. Bazi iri rinoti kune vanhu mazana mana nemakumi matanhatu vakaongororwa nezuro kuona kana vaine utachiwana hwecoronavirus, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu. Chikoro chepamusoro cheJohns Hopkins chiri muno muAmerica chinoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezviuru vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vafa pasi rose vadarika zana nemakumi manomwe ezviuru. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havasati vagutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Matara pamusoro penyaya iyi.
Sezvamareva manhambers evanhu vane chirwere ichi akamira sematauriro amaita sofa tine vanhu 28 pa28 ivavo 4 vakashayika and 2 vakarecover. Kurecover tinenge tichitaura kuti munhu anenge atestwa zvakare vachishandisa mushini unonzi PCR otestwa kaviri, maresults ake obuda ari negative kaviri. Saka so far vaviri ndo vaita recovery. Vamwe vese vachiri neyatinenge tichiti active infection, zvichireva kuti vhairasi richiri mumwiri mavo havasati vakwanisa kunyatsoti varikafe. Masymptoms kana masigns echirwere ichi anogona kunge adzikira, but utachiona unenge uchiri mumwiri.
Retesting iyo yamuri kutaura kana kuongororwa kechipiri uku kunofanira kuitwa kwapera mazuva mangani munhu ambowanikwa aine utachiwana?
Hazvina hazvina kuti mazuva akatarwa patinongo endrana nema symptoms panoopera kuti munhu akunzwa zvakanaka then tinobva tangokwanisa kuita test yachona kuona kuti zvokuva makupera kwaita masymptoms utachiona wabuda mumuviri asi matest acho anofanira kuitwa maviri achiitwa 24 hours apart kuti mukaita ekutanga moita imwe after 24 hours and ese anofanira kubuda achiita negative
Tishitarisa musuwe china anove nezuro bazirezo utano riri kutraka kwanisa kuongorora kana kutesta wanu wanaita 460 mazana mana ne makumatanhatu muri kuona huwa ndiwo upa zuva rimwe chete huri huwa ndiwo unokugutsai here sesangano
tinoona huwandu uyu husingati guti zvachose tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa so takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba evanhu avari kutesta pazuva rimwe chete hurumende yakavimbisa kuti ichada kutesta iyo vanhu vanosvika 33,000 pakupera kwemwedzi uno waapril
totarisawo panyaya yedzidziso muri kuona vanhu vari kuwaniswa dzidziso dzinokodzera here pamusoro pechirwere checovid-19 ichi
dzidziso tiri kuona kuti hurumende iri kuedza nepainogona kuti idzidzise vanhu tiri kuona mumaterevhizheni mumawairesi vari kutaura nezvechirwere ichochi zvakanyanyisa asi tinenge tichizongokurudzirawo kuti dai dzidziso iyi ichachiramba ichienda kusvika kune maruva kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuwana dzidziso paterevhizheni kana pawairesi kana pasocial media yatinoita vanhu vange vachidzidziswa izvozvo asi tiri kuona sekunge hurumende iri kuedza kudzidzisa vanhu tiri kuonazve futi kuti yakabatana nevemasaisai vakaita sana econet ikupota ichitumira vanhu mameseji pamafoni avo panyaya yezvecovid izvozvizvi
vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe association of doctors for human rights dr norman matara vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave
Gurukotaro zvevechidiki muzvare Kesti Coventry vaparura homwe yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emaRTGS iyo ichabatsira mabhizimusi evechidiki avati akavhiringidzwa kushanda kwavo nechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Coventry vaparura homwe hurumende yakanangana nekubatsira kusimudzirwa kwemabhizimusi pamwe nemibatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki vachiti mabhizimusi anotungamirirwa nevechidiki mazhinji anga ave kuwira pasi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika kuri kukonzerwa nechirwere checovid-19 pasi rose.
In this regard, government through Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation has set up a relief fund of 17 million RTGS.
Nokudaro hurumende kuburikidza nebazi rezvevechidiki nemitambo yaumba homwe yemamiriyoni gumi nemanomwe madhorari maRTGS achabatsira mabhizimusi pamwe nemubatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki senzira yekuedza kubvisa kutambura kwavo munyika yose uko kwakonzerwa nechirwere checovid-19.
Vaenderera mberi vachiti vechidiki vanenge vachida mari idzi vanofanira kuvabata paWhatsApp nezvinyorwa zvavo kana kuenda kumahofisi ebazi ravo ari matunhu avanogara sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba. Vatiwo vechidiki ava vachapihwa mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ari maRTGS vachiti vanenge vatadza kukwana muchirongwa chavo vachazenge vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende kuti vanobatsirwa ikoko. Vati kugoverwa kuchange kuchiitwa mari idzi kuchange kuchiitwa pasina kupinzwa kwezvematongerwo enyika. Izvi zvatambirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma avo vati zvanga zvakanaka kuti mari iyi itange kupiwa vechidiki vasina mabasa vavanoti ndivo vari kunyanya kutambura.
Patingangova nechinyunyuto pari nhau yekuti 6 months zokera kumashure kupata tanga lockdown. Nokuti tikatarisa isusu vechidiki mabhizimisi avo haana kuregistwa ndeaya atinoti ari informal. Zvinoreva izvo kuti chirongwa ichocho chinobva chasiya vazhinji kwazvo vechidiki vasina kuwana rubatsiro. Vatingativo vanogona kukwanisa kusvika ku70% vane mabhizimisi avo ari very informal. Hawakwanisi kuti vachibatsirika pamusoro pechirongwa ichocho.
Mutungamiri webato relabor economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo hurumende yanga ichifanira kucheuka vanhu vanga vachirarama nemabasa emaoko kwete kutungamidza mberi vanhu vane mabhizimusi akapfumbira kare.
Dai vanga vatambanudza ruoko rwavo kune ruzhinji rwevechidiki kunyanyawo zvakare kune vaya vari kuputsirwa pavanga vachishandira kungava kumagaba kuma home industry kwedu nevanga vari kuita mabasa emaoko atinoti muchirungu informal sector. Nekuti vakada kutarisa mabhizinisi akanga akapfumbira kare pana justice yavanenge vari kuita kune vechidiki. Nekuti chinhu chiri kutirwadza isu sebato relead kuti vanhu vari kuputsirwa apa vanoshandira vanoita mabasa emaoko anoraramisa mhuri dzavo nguva ino yelockdown. Zvakare vanhu ivavo vari kufadwa kuti vabatsirwe kuti vasogona kuzosimudzira mabhizinisi avo nekuti kufa kwemabhizinisi avo kufa kweraramo yavo.
Muzvare Coventry vati vemabhizimusi akanangana nekurwisa chirwere checovid-19 akafanana nekugadzira sipo nemishonga inoshandiswa kugeza maoko ndivo vachakosheswa zvikuru pakupiwa kwemari iyi. Vatiwo mabhizimusi evechidiki havachapa mari. Mabhizimusi akanga akanyoreswa mwedzi mitanhatu nyika isati yavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairasi. Vatiwo vanhu vachapiwa mari iyi vanofanira kunge vari vanhu vane makore anobva pagumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vakawanda vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta zvikuru kukwidzwa kwakaitwa mitero yemvura nekanzuru yavo. Vamwe vagari vanoti mitero yavo yakakwira nezvikamu zvinodarika mazana manomwe kubva muzana, inova mari yakawanda zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vataura neStudio 7 vanoti kanzuri yakakwidza mari yemvura apo mari dzavo dzemihoro dziri shoma uye mvura yacho inouya kwenguva shoma shoma mangwanani oga oga pazuva. Vamwe vaisibhadhara madhora makumi masere pamwedzi vanoti vakutambira mabhiri emari yemvura inosvika chiuru kana zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amai Sungana Zvarebwanashe vanoti mvura inouya kwemaawa maviri pazuva nokudaro mari yavari kunzi vabhadhara haienderani nemvura yavari kushandisa.
Gari womuwadi 4 ndinorwadzwa zvikuru nemabhiri emvura. Mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda $1,200. Izvi zvinobva zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi. Mabhiri aya akakwira asi hapana shanduko pamvura. Mvura inouya kana kuti na 3 o'clock yobva yaenda exactly na 5 o'clock kana 2:05 zvokuti ukanonoka kumuka watoishaya. Asi still bhiri rongouya rine 1000 rine 900 hatizivi kuti zvinoreva chii. Kanzuro ngaione zvokuita zvokuti dai vakati mvura yakwira yobva yawanikwa yoswera iriko tichiishandisa zvingadai zviri nani.
Mumwe womugari wemumusha wekwamadhange Muzvare Alaika Time vanotiwo vave kutyira kuvharirwa mvura vatadza kubhadhara panguva iyo vakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairasi icho chinorwiswa nemvura yakachena nguva dzose kuita kuti munhu asachibate.
Zvakadaro zvema 1000 hatingazvikwanisi because mari yacho hapana. Chero kada kutarisa iye grade 1 yekanzuri yacho naiyoyo haitombofori mari inosvika ipapo, inotofora kuma 400 and something. Saka unofungwa kuti izvezvi mari yacho tichiwane. Takasangana nechirwere chiriko checovid toti zvemvura itovharigwa mvura tovharigwa mvura hatiteta toti covid plus cholera hatingazvikwanisi isu sevagari hatitozvikwanisi zvachose sano kuti hazvizo zvatakatenderana.
Kanzuri yeMasvingo inoti yakakwidza mari iyi mushure mekunge bhajeti ravo regore rino rabvumidzwa nehurumende ende masondo mashoma apfuura. Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti vari kutaurana nevagari panyaya iyi kuitira kuti zvinhu zvifambire mativi ose.
Maretsi ekanzo ichokwadi kuti akakwira nemari dzikutaurwa nevagari ichokwadi kuti ndo mari dziripo. Zvakaitika mushure mekunge bhajeti raapprovhiwa naminista zvakangoiwo mhazvo kuti bhajeti rakutanga manew figures akutanga kushanda panguva yakaoma yekuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa. Vanhu vazhinji vamwe vanhu vazhinji vemunomu vanorarama nokuzvishandira nokuda kwe lockdown vazhinji tikoona kuti vanenge vari kutambura kuti vakwanise kubhadhara mari idzi. Saka isu pamwe chete nema residents associations takagara pasi tikaita hurukuro, hurukuro dzacho hasati tapedza kuona kuti tingaita sei kuti vagari vabatsirikane nokuti vawane maservices.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kanzuri inofanira kudzikisa mitero iyi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vahardlife tangai vanoti vanotarisira kuti kanzuri ichadzikisa mitero yemvura iyi sezvo vakaita nhaurirano. Mune imwewo nyaya, kanzuri yedhorobha remasvingo yotosvikana nevatengesi vamusika wechitima mushure mekutanga chirongwa chekuputsa musika yavanhu inonzi haisi pamutemo. Mumwe anotengesa pamusika wechitima amai Stella Marimbo vanoti vachasara vasina chekuraramisa mhuri dzavo kana chirongwa chelockdown chapera sezvo musikawo wapazwa nemagiredha ekanzuru. Vamaboke vanoti kanzuri iri kutora mukana wenguva ino yakavharwa mabhizimusi nenyaya yacovid-19 kuchenesa nzvimbo dzaitengeserwa nevemusika zvisiri pamutemo. Izvi zviri kuitwa kune mamwe maguta munyika zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti misika isiri pamutemo iparadzwe nguva ino yelockdown. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nemagariro evanhu dzinoti hadzitambire danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa rekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa chete ndizvo zvichawana rubatsiro kubva muhomwe yavakaparura yemazana mashanu emabhiriyoni emarands panguva iyo nyika yavo yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Gweta rine mukurumbira uye vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa haifanire kunge ichiita rusarura paurongwa uhu. VaShumba vanoti bumbiro remutemo yeSouth Africa harikurudzire rusarura uhwo hwakabuda paurongwa hwavaRamaphosa.
Kuru bumbiro romutemo renyika iyi rine yatinoti non-discrimination clause inoreva kuti munhu haafaniri kuva anosarudziwa nemamiriro enyika yaanobva kwaari kana kwairi kana nationality. Zvinongoreva izvo kuti hazvifaniri kuti panenge pachibatsirwa vanhu muSouth Africa especially tichiona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda paserious poita kusarura kuti vava vamazimbabwe navamasomalisa vamasiti. Idambudziko rawira munhu wese nyange ukaenda kuAfrican Charter on Human and People's Rights kuchawana kuchiti kusarura kutendera.
VaShumba vanoti Zimbabwe neSouth Africa dzinokwanisa kutaurirana dzoona kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo Dr. James Taboa avo vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vanoti havaoni chakakanganiswa nehurumende yeSouth Africa sezvo bumbiro remitemo yenyika iyi richisungira kuti hurumende ibatsire zvizvarwa zvemunyika iyi munguva yematambudziko akaita secoronavirus. Rimwe gweta rine ruzivo munyaya dzezvemabasa vaRay Mungoshi vanotiwo panyaya yerubatsiro South Africa ine kodzero yeku tanga yaona kuti mhuri yayo yakachengetedzwa. Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti nyika dzakawanda dzinomhanyira kutanga dzayamura zvizvarwa zvadzo zvinova ndizvo zviri kuitwa neSouth Africa.
Nyika dzevamwe nekuti nyika dzevamwe nekuda kwechirwere ichi vango tarisana iwo pachao zvinozvarwa zvekunga imomo vachikanganwa vanenge vakafakacha kana vanenge vakashanya.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvinogara nekushanda muSouth Africa, vazhinji vavo vachiita izvi pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti sezvo vanhu ava vari kubatirwa mitero nehurumende yeSouth Africa, vanhu ava vanofanira kubatsirwa panenge pachibatsirwa zvizvarwa zvemuSouth Africa munguva dzakaita selockdown. Mutauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vakurudzira hurumende mende Zimbabwe kuti ipe rubatsiro kuzvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa panguva iyo nyika iyi yakavharwa.
Tinongokurudzira hurumende yeZANU-PF kuti dai yakwanisa yaongorora vanhu vakazvivharira mudzimba vana veZimbabwe kuti ivapewo chikafu, nokuti tinoona vazhinji vacho vanorarama nekutengesa, saka havakwanisi kubuda kunze vachinotengesa. Naizvozvo tinongoti dai hurumende iyi yaona yavapo vanhu chikafu.
Kune zvizvarwa zvekunze zvinopfuura chiuru zvakadzorerwa kumusha kwazvo kubva pakatanga chirwere ichi muSouth Africa, asi hazvizivikani kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakadzorerwa kumusha. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurugurei chatina kupakurira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kwazwai, ini ndinoitwa Simbiso Ranga. Ndiri chiremba anoshanda kuno kunota Carolina ku USA. Ndiri kukurumidzira maZimbabweans kuti ngati garei muZimba panguva ino iri kuitwa zve lockdown. Haisi nguva ino yokuti ngatirambe tichingoita zvinhu sekunge zvinhu zvakagadzikana, nokuti vamwe vari kurasikirwa noupenyu nepamusana pecovid-19. Vamwe vazhinji vanenge vasina kana masymptoms kuti tione kuti chirwere chiripo here kana kuti hapana. Saka zviya kana uri mukombi hautombozivi kuti munhu akagara paside pako uyu ane chirwere here kana kuti haana, endi kuti iwewe unacho here kana kuti hauna kana usina kutestwa. Saka ndinokurudzira zvakanyanya kuti ngatigare mudzimba, kana pane vaya vanofanira kubuda kuti vanoita zvinofanira kuitwa sekutsvaka chikafu, ngazviitwe nekukurumidza. Endi tiri kukurudzira kuti hurumende ngaibatsire vanhu mudzimba mavari imomo kuitira kuti vasaramba vachibuda-buda. Zvichabatsira tese, vabereki, vana mbuya, vana sekuru vachatitenda zvizhinji kana chirwere chichadarika, nokuti ndivo vekuti vakabatwa nacho upenyu hunokwanisa kudarika. Hazvirevi kuti vechidiki havabatwi nacho, vanokwanisa kubatwa nayo COVID-19. Haisi kusarudza mazera kana rudzi kana kuti varume kana madzimai, iri kubata munhu wese pasi rese, vane mari vasina, vapfumi varombo, vakadzidza vasina kudzidza, zvakangofanana. Saka ndiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatigare mudzimba, ngatigare mudzimba kusvika taona chirwere ichi tanyatsa kuchibata, tachikontrola kuti chisaramba chichipararira. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nhau dzemitambo, Zimbabwe inoti iri kukundikana kugadzirisa kuitira kuti nhandare dzayo mbiri dzenhabvu, National Sports Stadium neBaba Field Stadium, dzinge dzapera kugadziriswa musi wa15 Chikumi usati wasvika. Sangano reConfederation of African Football kana kuti CAF riri kutarisirwa kuzoongorora nhandare mbiri idzi musi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vatsovisani gwesela vanoti vazivisa veCAF kuti Zimbabwe ingangotadza kugadzirisa nhandare idzi sezvakatarwa panosika muswa 15 chikumi nemhaka yekuvharwa kwenyika uko kwakonzereswa nechirwere checorona virus. CAF iri kufanira kuita ongororo yenhandare idzi muswa 15 chikumi zuva iro zipa inoti nhandare idzi dzinenge dzisati dzagadziriswa sezviri kudiwa neve CAF. Kunyange hazvo vagwesela vachiti basa rere kuitwa uyezve pave neshanduko munandare idzi, vanoti ivo basa iri riri kufamba zvishoma nezvishoma sezvo vashandi vari kuita basa racho vari vashoma. Mitemo yakaiswa nehurumende haisi kubvumira vanhu kuungana panzvimbo imwe chete vakawanda uyezve kushanda vari pedyo nepedyo pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Vagwesera vanoti vamirira kunzwa kukafu kuti ichashandura here zuva reongororo yayo kubva musi wa 15 chikumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekafu panyaya iyi. Vagwesera vati ivo vari kukumbira vari kuita gadziro renhandare idzi kuti vawedzere mwando mukuita basa ravo. Zimbabwe iri kuda zvakanyanya kushandisa imwe yenhandare mbiri idzi mumakwikwi e2022 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa. Kutadza kugadzirisa National Sports Stadium neBarber Fields sezvakatarwa kunomanikidza Zimbabwe kunoshandisa nhandare yekunze kwenyika. Muteveri wechikwata cheMaurias Muzari Noelin Fambisa vanoti nhandare idzi dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti veruzhinji havana mari yekuzonoona Maurias kunze kwenyika.
Pama grounds apa dai vatikurumidzira una kuti disadvantage kuvanhu vakawanda kuti vazowana mari nemamiriro akaita zvinhu kuti vazobuda kunze uku kuti vanoona bhora hazvinei zvakatongooma.
Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakudzwa mushinga vanoti vanoziva kukosha kwekukunda pamusha kuitira kuti Maurias asimbise mukana wavo wekuenda kuWorld Cup.
Gala takairwa kakawanda ibvende kuAfrica Cup of Nations, saka there is the best chance yekuti tokwana kuqualify at this time. South Africa kunokutovadya tiri kupinda chete, tikangowina mahome games zeduka toqualify.
Zimbabwe iri kuda zvekare kushandisa nhandare yepamusha mumutambo wayo we2021 Africa Cup of Nations nechipolopolo chekuZambia. Pari zvino mitambo yese iri pasi pecup yakambomiswa nemhaka yecoronavirus iyo iri kuita chamuramba mhuru kuuraya vanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ateereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Zerongwe bia pera rakaiti mbotari samisuri na uza nasi. Uwandwe wano wabatu kwa ne coronavirus uchiri pa makuma wili ne wasere uye wakashaya ne chigwere ichi vachiri wana. Sanganore Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Rino tarisa tira gutsi kanane uwandwe wano waruku ongororwa kanawaine utache wana we COVID-19. Sezo uchiri pasi zvakanyanya. Vagari vekumasvingo vochema chema nekukwizwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuru yavo. Vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Tabatasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu umhla 24 Mabasa 2020 ngu Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, imibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempilakahle iveza inombolo yezimbili lenani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba mune munye 29, kodwa ke omunye ophume namhlanje ubusithi lingamashumi athoba mune mbili 28. Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze-lockdown.
Incwadi yami yomsebenzi uyancedile ukuthi ngidlule ngaphuma kuma-roadblock, so ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba, kodwa imali ngize ngayithola ngabo-12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days.
Kuwoza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus.
Ngifuna ukubafaka ethembeni lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlula. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempilakahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba mune munye 29, omunye ophume namhlanje ubusithi lingamashumi athoba mune mbili 28. Asebebulewe ngumkhuhlane lo, lokhu bebani? Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu 2,736,979. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phosi ezingamakhulu athoba mune munye 870,468. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phosi ezingamakhulu amabili 192,019 asebebulewe yi-COVID-19. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose amashumi amathathu 27,852 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Kuthi ke isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amathathu i-1,303 izwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7,633.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo tumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya njalo bengabuthani, balondoloze ukungasondelani duzane laduzane, i-social distancing ku-lockdown. Lokhu kungemva kokuba uhulumende evumele amabhanga ukubana avule okwensuku ezintathu ngeviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu kobulawayo uthi kumele indawo ezinikeza imali zibe ningi ukuze bengahlali isikhathi eside beyilayinele, ngoba kuyingozi ukuthi abantu batshone beseduzane laduzane kangako okungabangela ukuthelelwana lula kwemkhuhlane we-COVID-19. Laloba abavunyelwa ukungena edolobheni kungabasebenza endaweni ezimqoka kuphela, kodwa inani labantu abatholakala besemabhanga liningi kakhulu. Unkosikazi Gugulethu Nyoni ongumongikazi uchaza ukuba wenelise kanjani ukungena edolobheni ukuze athole imali.
Mina ibhenki yami namhla ibivulile, esinivukele khona ekuseni kakhulu sibili ukuze enze ngithole inamba. Incwadi yami yomsebenzi yancedile ukuthi ngidlule ngaphuma kuma roadblock, so ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba. Kodwa imali ngize ngayithola ngabo 12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days, kodwa ezinye izinto vele phandle sesizithenga lapho babefuna i-cash kuphela. Avele abancenye ngazuza ukuthi ngile ikho-cash babengayithathi, bakutshela ukuthi bafuna i-cash kuphela and zayezithengekayo nge-cash. So vele sesi-forced ukuthi sidinge i-cash phansi phezulu, kodwa vele itholakala nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Alice Bebe uthi uhambe amalombolombo ukuze afike edolobheni edinga imali.
Yabona i-lockdown le iyasisiza for ukuvukela umkhuhlane, kodwa kwezinye izinto isithwalisa nzima. Njengamanje okwanamhlanje ngivukele ebank ngisiyadinga i-cash, ngehlisiwe endleleni ngendaba zokuthi bathi ezinye izizathu zethu azizwakali. Ngayenza okokuqumelela ngenyawo ukuze ngifike ebank. Ngithe ngifike ebank isikhathi sabavala ngaso sesitshayile, abaphiwa amanamba sebekwanile. Ngiphatheke kabi ngoba ngiphendukile, sokumele umvulo umfukele futhi e-town siyadinga i-cash ngoba kulezinye izinto ezifuna i-cash vele.
Unkosazana Kelly Mthethwa othunyezelwe imali evela kwele South Africa uthi abantu abanaki ukuba behlukane uma bekundwendwe zemali.
Besithunyezelwe imali komkuru, sasahamba ngebhasi, sithe sisebhasini bathi bafubona imeseji le evela komkuru yokuthi imali ingenile ukuze basivumele siyoyithatha leyo mali. Sema sifika ngale sathola ilayini yangikhona inde, abamaintaini i-social distance futhi and baqala ngokuthatha abantu abadala bebafaka phambili. Ma ungaphuzi yathola sokuphiwa amanumber, sokumele ubuvuyela mthokotsho ekuseni ukuze la uthole inamba.
Umnumzana Silas Khumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sedelile ukuyadinga imali ebhanga ngoba engelaso iqiniseko sokufika kuhle edolobheni.
Indaba ye-cash inzima kakhulu ngoba sinje siku-lockdown. Awungeke asingeke senze ama-piece job, asihambe emsebenzini, asenze anything sishona sendlini. So ukuthi uzuthole i-cash kunzima kakhulu. Loba nxa usithi ugaye ukuthi uhambe edinga i-cash ebank, njeyabe ungakwazi ukuthi uzafika kahle kahle town ngoba kulama roadblocks amaningi. Amapolisa namasosha awubuza ukuthi wena uyangaphi, wena uyangamunye ngamunye. So hayi, mina ngahle ngathi kubona ukuthi ngcono ukuthi ngizihlalele. So hayi, i-cash kahle kahle ngizangiyibamba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi lanxa uhulumende enze kuhle ukuvumela abamabhanga ukuvula insuku ezintathu, leli nyathelo lakhe lilakho ukudala umonakalo nxa engasathathanga amanye amanyathelo okuvimba ukuminyezelana lokuma kundwendwe zokudinga imali okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zemalokishini aweHarare zikhala ngokuthi uhulumende lekansili kumele azitholise amanzi aphuma empompini kabili ngeviki abanengi babonakala bentula emigwaqweni besiyadinga amanzi bebanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso zohlelo lukahulumende lokubalisa ukuhamba-hamba behlale engasemakhaya eze-lockdown njengendlela yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngeviki ephelileyo idayi laphezulu le-High Court lethule isinqomo sokuthi i-council kumele itholise uzulu amanzi eneleyo ngesikhathi se-lockdown. Kodwa namhlanje amalokishi amaningi kawala manzi aphuma empompini ngesikhathi uzulu ezama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnumzana Reward Sibindi sakamuzi semzini we-Warren Park eHarare uthi lolu dubo solubangela ukuthi abantu baminyezelane emizileni kungalandela iziqondiso zokungasondelani duze laduze social distancing.
Amanzi eWarren Park ayahlupha. Empompini kasaphumi. Singathi siya eziboraneni, iziborane ezikhona eWarren Park zilutshwane, azeneli ukuthi zikwanise ukunika abantu bonke abahlala eWarren Park amanzi. Sisuka sithatha isikhathi eside silayinele amanzi sikumakhiwa ngkhona ukwenza kube nzima ukuthi si-exercise i-social distancing ngoba sebe sifuna amanzi ukuthi sipheke ukuthi sigeze.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF umnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo lwamanzi kumele lungisise ngokuphangisa.
Njenge-Harare Metropolitan Residents Forum siyabona ukuthi kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze amanzi ezindlini zabantu nsuku zonke. Lokhu kuyanceda kakhulu ukuze abantu bakwanise ukusihlala ezindlini zabo bengaphumi phandle besiya kuzibholani lokunyezinye indawo lapha abathola khona amanzi okusebenzisa ezindlini, lamanzi okunatha, okupheka. Njalo kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze abantu amanzi ezindlini ukuze bakwanise ukumaintaina i-hygiene begeza izandla zabo.
Lokhu kusekelwe ngumhleli wenhlanganiso ye-Community Water Alliance yena othi lolu ludubo olusinda ukuselakala kwamanzi uphazamisa omama abayiwa abatshona bedinga amanzi besengozini yokuthola lomkhuhlane.
There is need for the local authority and government to ensure that people have got access to water at the tap.
Kumele ukuthi uhulumende abone ukuba abantu balamanzi endlini. Kunzima ukuba abantu bageze izandla. Kuqakathekile ukuba abantu bahlale ezindlini.
Kodwa isikhulumeli se-council umnumzana Michael Chidene uthi i-council izimisele ukupha abantu amanzi kodwa udubo abalalo imali yemithi.
Council is committed to providing water to its residents.
Council izimisele ukupha uzulu amanzi. Okwamanje kasenelisi ukunika abantu amanzi ngoba kasila mithi yamanzi. Singathola limit sizenelisa ukubapha amanzi. Sikhuthaza uzulu ukubhadala amanzi ukuze sithenge limit.
Enough for the many chemicals.
Umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangamashumi amabili lathoba munembili 29 eZimbabwe wabulala abane 4. Uhulumende ekhuthaza abantu ukuhlala ezindlini njengendlela yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kulayiso okulamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke zihlobo, likhumbule ukubana ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emizini. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi ziphilela evalweni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela imbiko ethi abagcinwe esikolo se-Plumtree High School baphiwe amajazi abakhwenyana amakhondomu agcwele amabhokisi amane bawatshaya wawaphutsha ngosuku olulodwa. Abantu laba ngabasuswa kweleBotswana kumele bahlale esikolo sePlumtree High School okwamalanga amashumi amabili lanye ukuze bengamemethekisi igciwane le-coronavirus nxa belalo. Lokhu kudale ukubana izakhamizi zicabangele ukuthi abantu laba bengaba befohla ebusuku besiya emacansini lezakhamizi, kumbe kungaba kulezakhamizi ezifohla zingene esikolo lesi ziye emacansini labantu laba. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi sePlumtree, uMnumzana Solani Moyo, ongumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance.
Asizwa kahle thina kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi kathi vele kuhamba njalo, ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwe ukuthiwa konayo khona omunye sishonile and ngayo sikhangela kakhulu asi akula ukutestwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukusindani engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu ngasinanzisenza ngempuphu lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ungathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilelana kwalo mkhuhlane kungaba yini.
Bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa la isincedisana le-COVID-19?
Esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubo kwanda South yasebhedrich ukuthi kunabantu asebanze imalaria, so nami ngomunye wakhona ebenisiyo lokuthi ngi-Saturday nzake mbod around nje ngibone ukuthi wenzakalaki mosi ngoba ngiseplant okwanamhlanje ngibenye sitele ukuthi nzake mbodini izwisise kuhamba njani ngiphinde ngihlole nabantu laba ababuyile futhi from Botswana.
Kukhona ukuthi imalaria imalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo i-COVID le iselike lakuzwa yini kumbe abezempilo bathi hayi ayisiyo COVID-19 le imalaria?
Engakutsho baba Gandhi ukuthi uyazi sihleli sisevalweni ngokubana bathi imalaria asikwazi between imalaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle. Bathi imalaria ikhona emhlukulweni wethu lwe-South kubuya through Maswingo, kodwa abantu baya izinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula batshawa amakhanda bese besithi khona hayi imalaria, kodwa-ke nxa sinazelela futhi nalowo mkhuhlane asitholi ingazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani, ngoba laba bantu laba kasiboni be-check-wa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria. Bona basitshela ukuthi hayi yimalaria, so iqiniso elihle ukuthi akula muntu oyaziyo kahle ngoba ugovernment wethu lo kakasiqaziseli kahle, njalo asina ne-information esiyaziyo ukuthi nge-province ne-province ingaba bangazi abantu asebegula kulo mkhuhlane, bangaba bangazi abantu asebesile ngemalaria.
Lithatha nyathelo bani kakhulu nxa lichasisela izakhamizi khona lapho ukuthi ziyenzeni ngalesi sikhathi sodubo lonalolo lwe-COVID-19 ngapha le malaria la isilihlasela, libatshelana abantu?
Thina lokhu esilo mbiko owodwa ukuthi abantu babe distance komunye umuntu bangasondelelani, njalo begqoka amamaski ngoba la mamaski akhona akatholakali. Siyazama ngendlela zonke ukuthi sithi abantu bezame ukuthi bethunge izimpahla lezi, bazame ukuthi bavale umlomo bevale amakhala, but esikunanzelelayo ukuthi abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela ngiseplumtree ngathola ukuthi abantu bayisaba ukuthela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bazangena ema-town, but phandle abantu bayazihambela, abantu bayenza konke abafuna ukukwenza.
UMnumzana Solani Moyo yisakhamuzi seMathebeleland South, njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Kwezemidlalo, inkokheli yamacango omdlalo wenguqu ikhuthaza okhekhe ukubana bahlale ezindlini ngalesi sikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokuhlala emakhaya emizameni yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
izwi leZimbabwe ngelinye lamazwi alaya abantu ukuba behlale ezindlini ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona odalwa ligciwane le-corona. Lo mlayo udale ukuba kuhle kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni, njalo umnikazi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ukuqhamuka kwe-corona kuphazamise kakhulu amalungiselelo abo alonyaka.
Hayi, ama-preparations ethu engingakutsho ukuthi aphambanisekile kakhulu, njalo silesifiso sokuthi ngabe siyatraina khathesi, but kumele silandele izinqumo zonke ezithatha ukuthi umkhuhlane lo we-coronavirus uzwe nqabelwe uphele. Njalo ngithi wonke amalunga akade elungiselela ukudlala for 20 season day, asilandeleni izinqumo ezithathayo, asingafakini impilo zethu ebunzimeni.
Iqembu le-Ajax Hotspurs liqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ukumiswa kwezemidlalo lokhu sekudale ukuba abantwana betholakale bedlala imidlalo etshiyeneyo ezitaladeni kungakhathalekile lokuba bengazifaka engozini yokubanjwa umkhuhlane. Umnikazi weqembu le-Sunrise elidlala kusigaba sika-Division 3 uCornelius Gumbo uthi abazali kumele bengavumeli abantwana ukudlalela phandle.
Esikucelayo, esikuxwayisayo kakhulu, bona hlaleni ezindlini njengokutsho kwabakhokheli. Akusikho ukuthi kuthiwa kwenzakala i-America khona le kuphela, but kungathinta ubani lobani. Kubalulekile kakhulu ukuthi-ke thina-ke njengabazali sisaxwayiseka kakhulu ukudlalela phandle. Magethi silawo, bayazibukelela abakubukelayo kumamuvi lawo. Kungabadaka ye, kodwa esikucelayo shuwa yini ukuthi kababekezele, bayaqinisele, bahlale ezindlini.
Umnikazi weqembu le-Golden White elselokitshini lemagwegwe uKhotsonare uthi okhekhe kumele bakunanzelele ukuba ngokuphuma besiyadlala phandle bafaka imindeni yabo engozini.
Bantwana, bantwana, dlalani ezindlini, lingaphongi ukudlala ibhola lenu phandle. Thatha ibhola lakho lephepha elincane udlalele endlini, ungazodlalela phandle, ngoba impilo iqala kuwe njalo iphela kuwe. Xa ufuna ukuthi iqale kuhle, iqhubekiye phambili, dlalele endlini, gcina impilo yakho, ungazohotsha umkhuhlane phandle. Ubuye lawo nkhaya uzothelela abazali ngoba uzasala usiyintandane. Laye lo khotshi wabe kuncedisa empilweni, engaba ngikhotshi wangaphi, laye uzabe usumthelele, uyabe ngasekho, so sonke isizwe sizaphila.
Ilizwe leZimbabwe linayo ukuba iningi labantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu kusukela mhla zingama-30 kunyanga kaMbimbitho kusiyafika mhla zili-10 lathobamu nomunye kunyanga kaMabasa. Lesi sikhathi siphinde sengezwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane liyala lokhu likhuphuka elizweni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uzulu ngegciwane le-coronavirus. UBenedict Mhlaba usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa. Indizane kamabona kude wengoma ye-coronavirus eculwe ngumculi kamasikhandi olodumo usebenzisana umqolo odume ngelithi Mehlo kaZulu. Akahambi yedwa uMehlo kaZulu uphelekezelwa imbongi yezimbongi uBongani Ncube.
Corona you are corrosive. Corona you are vandalizing virus. A vicious and viral virus. A vampire like virus. Sucking our blood every night. Taking our breath bit by bit. Lord, have mercy. Until the virus vanishes, until we get vaccination, let's be on one card. Lord, 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 Lord.
Umajozi qeda kusemnandi uthando ngwenya. Layo sethule eyakhe ingoma esithi Lumbuqazwe usethethe umuntu wonke wamuthi choko ezindlini. Uthike usizi ukuthi lokhu sekubangele indlala lokuhlupheka okukhulu.
Soy tolerancia, que se les
futhi ke lo mculi weChova Chova ivumba ungabuto voko leqembu lakhe lenkanye messenger labo sebefwatshe etshisayo e-COVID-19 besithi Thixo sithethelele. Ungqabuto uthi bathe baxwayise njengoba sekungene inyoka endlini.
Ngifuna ukubafaka ethembeni lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlula. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
UMajozilaye ubetha zwilinye.
Kufanele sihlale ezindlini ukuze siphephe. Ngakho nje siculele ngoma ukuthi sihlale ezindlini, siyafa ukuhlala ezindlini, akuhlaleke ezindlini.
Kanti umehlo kaZulu uthi injongo esemqoka ukuthi umuntu wonke aphephe.
Indaba ye-coronavirus ikhona iyaphila. Abantu abalandele yonke imigomo abayitshelwa ngohulumeni ukuze sihlale siphephile.
Bonke abaculi laba bathi thintana labo uzitholele ingoma zabo lezi ezahlala zikukhumbuza ukuthi uzivikele kule gciwane. Siphuma ke enkundleni ngale enkanye messengers bencengela umhlaba enkosini. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Sakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
sagqiba uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili yimibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempilakahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 owakuqala ophume izolo ubusithi 29 kodwa ke ophume namhlanje ubusithi 28. Yindwendwe siqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze-lockdown. Kuwoza Friday lamhlanje besilabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele-South Africa abethule ingoma ezixwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi libe lempelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.